Vaworkers Forum inofara zvikuru sezviri kungoitawo mamwe masangano akamirira kodzero dzavanhu. Ndingati chikuru chinonyanya kuti pamhemberero ndechokuti zvino zvaazvava kutoshungurudza vana veZimbabwe vakawanda vari muSouth Africa vari pachikamu cheZimbabwe Special Permit. Saka dama iri rapiwa naminista idama rakanaka chose, nokuti riri kuuya richitaura izvo sezvatakambotaura vhiki yapfuura iyo kana svondo yapfuura, tichiti isusu tinotarisira kuti pamwe vangangotipawo makore mana okuwedzera paZimbabwe Special Permit. Saka uku kuwedzera hako, asi kwauyawo kune rimwe zita iroro seramataura rokuti Zimbabwe Exemption Permit.
Pane zvitsva here zvamungati zvauyiswa ipapa?
Ndikati chokutanga chinofanira kuzikama navateereri chataugwa ndichocho chokuti kuwedzera kuri kuitwa mapepa awa nemakore mana hakurevi kuti maZimbabweans ava kupuwa permanent residence nenyaya yekuti wauri papemiti iyi. Asi chavataura ndochokuti uri paZimbabwe Exemption Permit unogona kuchinja kuti ndava kuinda kunoapplyra permanent residence kana zvimwewo zvaunogona kuapplyra, tongoti isusu mamwe mapemiti anoi vana accompanying relative, unogona kuchinja woenda ikoko.
Pane zvimhinga mupinyi here zvamungaonawo zvingatadzisa vamwe vanga vari paZimbabwe Special Permit ipapa kuti vanga vachiyambuka kuenda kuZimbabwe Exemption Permit?
Pane zvimhinga mupinyi chokutanga chemari icho, asi mari yacho haisi mari inohlisa zvikurukuru. Chechipiri ndechokuti zvinhu izvi zvai application dzacho dzinoitigwa paindaneti. Vamwe vanogona kuvhiringika neindaneti yacho, asi kune masangano akamirira kodzero dzavanhu muSouth Africa vanogona kuinda vanhu vachinobvunza kuti zvinofambiswa sei. Chechitatu ndechokuti kuri kuhi iko kana munhu achinge akapara mhosva achakabata Zimbabwe Special Permit hauchabudiriri paZimbabwe Exemption Permit nenyaya iyoyo yokuti wakambopara mhosva.